right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 12, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vakanga vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika vasvika pazuru zvina nemazana masere negumi nevasere kana kuti 4818.
Hapana musangano watati tapinda watati taita nevatungamiriri vatsva vakauya kuMinister of Health vanosanganisira Vice President vava Minister of Health zvakare vachiwenga.
Zvinhu zvoramba zvakaita manyamamire nerongo munyaya dzezveutano munyika.
Pari zvino dambudziko guru ratinaro nderekuwana vana chiremba nana mukoti vakakwana kuti tikwanise kushandisa COVID standard yose ine mubhedha inokwana kuita iyo 425. Tinoda kutenda zvikuru vana chiremba nana mukoti vashoma vatinavo vakazvipira kushanda nesimba muCOVID standard medu. Tichange tichivhura mamwe mawadhi zvichienderana neuwandu hwana chiremba nana mukoti.
Kushomeka kwevashandi vezveutano kuparire nyatwa kunonzi kurukanganisa kurwiswa kwedenda reCOVID-19 ratekeshera munyika. Mutori wenhau Hope Wechingono otarisirwa kuudza dare redzimhosva mangwana mamiriro akaita zvinhu mumajeri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vakanga vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika vaive vasvika pazviuru zvina nemazana masere negumi nevasere kana kuti 4818. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose vachiri zana nevana kana kuti 104 uye vapona vasvika kuchiuru nemazana mashanu nemakumi mana nevana kana kuti 1544. Vanhu makumi manomwe kana kuti 70 ndivo vakawanikwa vaine chirwere ichi pavanhu chiuru nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 1795 vakavhenekwa nezuro pachishandiswa nzira yepolymerase chain reaction kana kuti PCR. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro ndevaya vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nezviuru mazana matanhatu nechimwe kana kuti 20,601,000. Vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi mana nezvinomwe kana kuti 747,000. Muteedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga pamwe nemunyori mubazi rezveutano vaJasper Chimedza vanonzi havasati vaita musangano nevashandi vemuzvipatara vari kuramwa mabasa. Vakoti navana chiremba vave nemwedzi miviri vachiramwa mabasa. Asi vachitaura nezvekudomwa kwavachiwenga nemusi wechipiri svondo rapera, munyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sibanda vakati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaida kuti vachiwenga vatange basa nechimbi-chimbi kugadzirisa zviri kunetsa mubazi rezveutano munguva iyo nyika yatarisana nedambudziko reCOVID-19. Hatina kukwanisa kubata vachimedza kana vachiwenga kanawo sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Asi Tabata munyori mukuru wesangano ravana chiremba Resenia Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara avo vanoti hakuna musangano wati waitwa.
Arizina tatita wana mkano yukutawala nao uye hapana musangano ulipo wakarongwa.
Asi munono sei imi savana chiremba wakuru kudongwa kwa va chiwenga kuti vave zvakare gurukota rezveutano vari mutedzeri wemutungamiri wenyika uye kudoma kwava Jasper Chimedza avo vari kubva kubazi rechiuto.
Ama chiremba makuru anoona varwere muzvipatara zvehurumende takatarisa isu tikaona kuti vagadzwa ava ndo vatogadzwa vatoiswapo panzvimbo yacho. Hurumende ine zvikonzero zvayo zvayaitira isu redu izvozvo hatisazvitsvagi, asi chichatiri kuti chichatida kuona isu ndechekuti zvipatara zvacho zvashanda, nekuti ikozvino zvipatara zvavo zvisiri kushanda. Saka tinoti vagadzwa ndivavo ndizvozvo, asi ngavaite kuti zvipatara zvishande, ndo zvatiringoda isusu.
Munyori mukuru wesangano ravana chiremba vakuru Resenia Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo avo vatsinhirawo mashoko aDr. Musara.
Pari zvinezvi hapana musangano watati tapinda watati taita nevatungamiriri vatsva vakauya kuMinistry of Health vanosanganisira Vice President vanova vava Minister of Health zvakare vachiwenga na New Permanent Secretary. Hatisati takwanisa kusangana navo kuti tiite musangano. Takamirira kunzwa kubva pavari kuti vari kutirongerei.
Vana mukoti navana chiremba vave kutosvika mwedzi miviri vachiramwa mabasa. Mungatozoona kuti zvinhu zvakamira sei parizvi.
Vana mukoti nevana chiremba vakangogara kudzimba. Vakamirira nyaya mbiri dzinofanira kugadziriswa dziri agent, nyaya ye salary in US dollar nenyaya ye PPE isiko kuzvipatara.
Takanzwawo bazi rezveutano richiti vashandi vave kuda kutosvika mazana mashanu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 muzvipatara umu. Zviri kufamba sei chaizvo vadongo?
Nyaya yeCOVID-19 macases ari kuramba achiwanda, avana mukoti nevamwe vashandi vezveutano vari kubatwa positive muzvipatara. Endi iyi inyaya iri kutishungurudza zvikuru isu kunyanya sevatungamiriri vevashandi, nekuti tiri kuona kuti hurumende iri kuregerera vana mukoti, hurumende iri kutiregerera. Takasotaura takasopa yambi kubva COVID ichitanga muno muZimbabwe kunana May uko pakatanga kudetect kwa ma cases COVID muno munyika. Takayambira hurumende kana muchatondera takatomboramwa mabasa ipapo tichiti tiri kuda PPE yakakwana inoenderana nechirwere cheCOVID-19.
Makawana minduro era
turikuona sekunge hurumende haisi kuita kusvika chaipo chaipo panofanira kusvikwa kuti itipe PPE yekuti tikwanise kudzivirira vana mukoti. Vana mukoti vari panjodzi huru, endi ndozve zvimwe zviratidzo zviri kuita kuti vana mukoti vange pari nhasi vasiri kumabasa.
Mungatsanangurira
nekuti mahospitals edu environment yemuzvipatara medu haina kumira zvakanaka. Environment iri muzvipatara iri kuexpose vana mukoti, yeti ndivo mafrontliners vatakatarisira vakatarisirwa nenyika yose. Isu tiri kuti hurumende ngaitore nyaya iyi serious.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vachitaura vari parunare muHarare. Kushomeka kwevashandi vezveutano muzvipatara zvehurumende kunonzi kuri kukanganisa kurwiswa kwedenda reCOVID-19 munyika. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Izvi zviri mugwaro raburiswa nechipatara chehurumende cheparurenyatwa zvichitevera ongororo yakaitwa nechipatara ichi. Gwaro iri rinoti kunyange hazvo chipatara ichi chakavandudza nzvimbo yekurapira varwere vanobatwa necoronavirus, chipatara ichi chiri kukundikana kubatsira varwere vakawanda nekuda kwekushomeka kwevashandi vezveutano. Mushure mekuburisa gwaro rinobata mafambiro eurongwa hwekurapa chirwere ichi nematambudziko avakasangana nawo, kubva musi wa 1 kusvika 24 Chikunguru, mutauriri wechipatara ichi Valinos Dire vati dambudziko guru kushayikwa kwevashandi vezveutano. Vadhire vati nekuda kwedambudziko iri pari renyatwa haisi kukwanisa kutora varwere 425 panguva imwe chete kana vashandi vezveutano vasina kukwana. Vadhire vati chipatara ichi pari zvino chiri kutora varwere 30 panguva imwe chete.
Pari zvino dambudziko guru ratinaro ndere kuwana vana chiremba nana mukoti vakakwana kuti tikwanise kushandisa COVID center yose ine mubhedha inokwana kuita iyo 425. Tinoda kutenda zvikuru vana chiremba nana mukoti vashoma vatinavo vakazvipira kushanda nesimba muCOVID center medu. Tichange tichivhura mamwe mawadi zvichienderana neuwandu hwana chiremba nana mukoti.
Vadhire vati ongororo yakaitwa nechipatara ichi inoratidza kuti vanhu vazhinji vanozouya kuchipatara chirwere cheCOVID-19 chadzika midzi, izvo zvinokanganisa itsvo pamwe nekukwidza chirwere cheshuga.
Muongororo yakaitwa nana chiremba vedu zvakaonekwa kuti pavarwere veCOVID-19 vazhinji vanononoka kuuya kuzorapwa, uye vamwe vavo vanenge vazoita chirwere cheitsvo neshuga inenge yakakwira.
Chipatara ichi chiri kuchema chemawo nekushomeka kwemishonga yekubatsira varwere pamwe nekushayikwa kwezvekushandisa mukudzivirira kutapurirwa kwechirwere kuvashandi vezveutano. Sangano rinomiririra vana chiremba vose munyika reZimbabwe Medical Association SIMA rinoti kuva nevashandi vakakwana muzvipatara zvehurumende kunobatsira kuti nyika ikunde kurwisa chirwere cheCOVID-19 ichi. Mutevedzeri wemutungamiriri weZima Dr. Kudzai Masinire vakurudzira bazi rezveutano kuti rikurumidze kugadzirisa matambudziko evashandi vezveutano, vachiti zvino zvingasimbisa kurwisa chirwere ichi.
Migove masalaries, maconditions of service asikuita zvakanaka, but takanangana necovid-19 vashandi vanofanira kunge vari varwiwe hondo vakapfeka zvakakwana zvinopfekwa namasoja ehondo. Havangangoendi kuhondo vasina kupfeka zvakakwana. Saka zvinhu zvatinoona sekuti zviri pertinent hazvii zvinhu zvenhando kana zvinhu zvatingamiitise sezvinhu zvisina nebasa rese, zvinhu zvakakosha kuti vashandi vange vakapfeka zvakakwana.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanotiwo kunonoka kuenda kuzvipatara kwevarwere kunogona kuri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveutano, vachiti zvipatara zvizhinji zvehurumende hazvina vashandi sezvo vari kuramwa mabasa.
Tinoti marapid response teams aya anofanira kuenda achinoongorora vanhu anotora mazuva akawanda kana mavadana kuti vauye vazoongorora munhu kuti ane chirwere chekorona here kana kuti haana. Izvozvo zviri kukonzerwa nokuti ivo vacho havana zvokupfeka zvakakwana zvokuti vaite basa ravo. Hurumende ngaimeke shure kuti marapid response teams edu ivo masutu atakawana akapfekwa kuheroes acre musi waichengetedzwa gamba redu iri vaparents shiri, masutu iwaya ndo anofanira kunge achipfekwa nemahealthcare workers.
Hurumende inotiwo kushandisa pakuongorora kuti munhu ane utachiona hwecoronavirus kana kwete zvishoma munyika. Vashandi vezveutano vari kuramwa mabasa vachinyunyuta nenyaya dzemihoro isingakwani pamwe nekushaya zvekushandisa zvakakwana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kudivi rehurumende kuti pane zviri kuitwa here kugadzirisa matambudziko evashandi vezveutano. Patafonera munyori mubazi rezveutano Dr. Jasper Chimedza vati tinyore mibvunzo yedu asi yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Munemwe unyaya zvinhu zviri kuwedzera kuipa munyaya dzezveutano munyika sezvo kanzuro yeHarare yavharama mumakirinika ayo nekuda kwekushayikwa kwevashandi. Makirinika ekanzuru ndiwo anonyanyoshandiswa nevagari kunyanya mumisha inogara vazhinji. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati kuramwa mabasa kwevashandi pamwe nekubatwa kwevamwe vashandi vavo nedenda recovid-19 kwasi ya makirinika sinavashande waka kwa na izosha kuita kutiva varema makirinika aya vachisia klinika imwe chete mudunu rega rega
vashande vedu vajinji manesi asukwansa kuya kubasa mu COVID ino vangu wao paka batuwa nechirwele vamu uvare kura kitzi saka atasu kwanisa utitivere zipatara zese zinenge zirimu kutare harati taka unguru atika unawa tizuri nani kutititi Jimbo zese zingi zini chipatara. Saka takati tushantisa wa shoma waripo, towa unganiza. Ziri shoma ziripo ezuzu, tozu unganiza kutote. Tikuwa nise kura mbatichipa, rubatiro kuma residence. Tikangatango, tovura zese, tisha pesa, tisha kwa nise kana kuita zunuzu. Sakata se maternity, sakata se wanopu wa mayara visa hawa, sakata se wanopu wa mapirita hawa ETB. Tunda uti, district yege ega mwarare, ingi ini chipatara chakavurika.
Vano, wakawanda wasi, anezu kufaro kumakirinika aya pavanga vaenda kumakirinika ikanzu runasi vachida kurapwa. Ndaka mirira Studio 7 Muharare, ndini Rutendo Mawere.
Mutori wenawo Hopo Chingono akatarisirwa kupa umbo uwo wemamiriro akaita zvinhu mumajeri mangwana mudare musingabvumidzwe veruzhinji pamwe nevatori venawo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Chuchisi wenyaya iyi vawispa mabaudi vakumbira dare kuti Chingono ape umbo hwake hwemamiriro akaita zvinhu mumajeri pasina vatori venhau neveruzhinji vachiti mashoko achataurwa naChingono anogona kukanganisa kuchengetedzeka kwenyika majeri vashandi vemajeri pamwe nevasungwa. Chikumbiro chehurumende ichi chatevera kuda kuunzwa pachituru cheufakazi kwaChingono negweta rake amai Beatrice Mutetwa avo vati mumajeri hamusi kutevedzerwa zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti zvitevedzerwe senzira yekuderedza mukana wekutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Vachipikisa chikumbiro chehurumende ichi, amai Mutetwa vati bumbiro remitemo yenyika rinopa Chingono mukana wekuti atongwe zviri pachena uye pajekerere. Vachiti kuti ape humbo hwake mudare musina vanhu zvinotyora kodzero idzi. Vatiwo mamiriro akaita zvinhu mumajeri anofanirawo kuzivikanwa neveruzhinji uye zvichaitawo kuti hurumende igadzirise zviri kunetsa kumajeri kuitira kuti vashandi vemajeri pamwe nevasungwa vasabatwe nechirwere cheCOVID-19. Amai Mutetwa vaudzawo dare kuti Chingono ari kupona nekudya mabiscuits nemvura sezvo vachengeti vemajeri vari kuramba kuti avigirwe chikafu nehama dzake. Asi mutongi wedare Vangoni Nduna vati bumbiro remitemo hongu rinopa Chingono kodzero asi kodzero idzi dzinofanira kutyorwa kana zvichikanganisa kuchengetedzeka kwenyika pamwe nemajeri. Zvaturwa nedare zvatsimirwa wanerimwe remagweta achingono va gift mtisi.
Tapinda mudare zvakanaka, takwanisa kuita chikumbiro chedu chebail tichiti pane zvashanduka. Asi tiri pakuita izvozvo, tiri pakati pekuti tichiruda kuita chikumbiro chedu, tati tichiruda kupa evidence. Kubudikidzana Hope Chingono, muchuchisi anova mabhaudhi wabva wasimuka wakati aiwa havana kusununguka naizvozvo nokuda kwekuti pane zvichataurika zvinobata bata security yenyika kana kuti zvinobata security ye prisons. Saka nokuda kwaizvozvo vakumbira kuti majournalists nevamwe vanhu vese vabude vasinei chekuita nenyaya yekusari mari nemusungwa. Saka isusu tanga tiri kupokana nazvo asi mutongi wabva wauya wakati aiwa chikumbiro chestate chanzwi.
Vamutisi vati havasi kufara nemutongo waturwa nedare kunyange hazvo nepfenyuro yeZBC nebepa nhau reHerald vakakwanisa kupinda mumajeri vachiburitsa mamiriro akaita zvinhu mumajeri maererano nechirwere cheCOVID-19. Vamutisi vati hapana zvakawanda zvine chekuita nekuchengetedzeka kwenyika zviri kuda kutaurwa naChingono.
Tinotambira kukuhudzika, hatina kusununguka nawo nokuda kwekuti havasi kuziva zvaachataura zviri kutyirwa zvacho asi mutongo watuwa nedare tongoteze.
Chingono uya unzwa mudare akasungwa nengeta nzemakumbo izvo zvapa kuti magweta ake apopote akatarisirwa kupa ufakazi wake mangwana mangwana ani mudare muine magweta nemutongi chete achitsigira chikumbiro chake chekuti apiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso achiti pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana uyu. Zvichakadai gweta remutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vaMoses Nkomo vati vato havasi kufara kuti nyaya vangarivhume yatadza kupinda mudare pachinzi hapana mutongi wenyaya yavo.
Takanyora tsamba ku state tichivazivisa kuti nhasi musi wa12 tichange tichiita chikumbiro chekuti Jacob abhadhariswe mari yechibatiso. Takatarisana nokushanduka kwakaita zvinhu kubva musi wakatanga kunyimwa bheo. Nhasi tashamisika zvikuru kuudzwa kuti mutongi vanoita nyaya yaJacob havapo nhasi, ende ndivo voga vanokwanisa kuita nyaya yaJacob. Taudzwa kuti vachadzoka kubasa musi wemuvhuro wevhiki rinouya.
Neimwewo nyaya yanga iri mumatare, varwiri vekodzero dzevanhu vanomwe avo vakasungwa muna 2018 vachipomerwa mhosva yekunopinda misangano kumaldives wakanangana nekupirigura hurumende vabviswa muusungwa nhasi mushure mekunge hurumende yazivisa dare kuti haichadi kuenderera mberi nenyaya iyi. Vanhu ava vanoti vafrank mpahlo, vageorge makoni, muzvare stavile dewa, amai rita nyampinga, vagamuchirai mukura, muzvare farirai gumbonzwanda navatatenda mbeyarara. Kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu ava pamwe nachingono navangarivhume kuri kushorwa zvakanyanya nemasangano akawanda pasi rose, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika zvasvibisa zita rehurumende yava Emerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. MuCameroon vanhu vari kushora mirizhonga ine utsinye wakanyanyisa yanga ichitirwa vanhuwo zvavo mumatunhu ari kumawirira kwenyika iyi. Musvondo rapfuura vari kurwisa vachida kupatsanura nyika iyi vakauraya vanhu 13 avo vanosanganisira vashandi vanga vachibatsira mumatunhu aya, uye panewo mavhidhiyo anoonekwa madzimai achidimburwa musoro. Sangano reUnited Nations riri kuronga kutsvaga rubatsiro rwekupa zviuru nezviuru zvevanhu vemuBeirut, guta guru reLebanon, vakapona zvitevera kuputika kwebhambo munyika iyi. Imwe nyanzvi munyadzi zveutano hwepfungwa inoti zvakakosha chose kuti vanhu vane dambudziko reutano hwepfungwa vapihwe rutsigiro nevanhu vari pedyo navo kuitira kubatsira vanhu ava kuti vakwanise kurarama munharaunda dzavagere. Dr. William Guri avanoshanda neboka rezveutano hwepfungwa kuvana vadiki vari kuBritain vanoti basa ravo nderekupa rutsigiro kuvana, vadzidzisi nekuvabereki nechinangwa chekuti vana vakwanise kuwana rutsigiro vachiri vadiki kuitira kuti vakure vakasimba muutano hwavo hwepfungwa. Dr. Guri vanoti basa reutano hwepfungwa rinogona kuonekwa nevamwe sebasa risina kukosha, asi basa iri rakakosha kwazvo uye rinofanira kutsigirwa neveruzhinji. Vanoti pane zvakawanda zvinokonzera kuti munhu arware nepfungwa zvinosanganisira kuomerwa neupenyu, urwere hweshuramatongo wakaita seHIV AIDS kana kushayawo basa chaiko. Vanotiwo ongororo dzavari kusanganawo nadzo dzinoratidza kuti chirwere chiriko iye zvino cheCOVID-19 chiri kukonzerawo zvakare kuti vanhu vakanganisike pfungwa. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Guri kuti tinzwe nezvekukosha kwekunzwisisa dambudziko reutano hwepfungwa.
Kwazvaiva tereri, kwazvaiva Kandemiri. Ndini Dr. Guri, ndiri kuLondon. Ndinoshanda neboka rinoona nezveutano hwepfungwa hwevana. Saka tinopa rutsigiro muzvikoro kuvana, kuvadzidzisi nekuvabereki. Chinangwa chedu chikuru ndechekuti vana vakakwanisa kuwana rubatsiro rwakanaka vachiri vadiki, nevabereki vanovadzidzisi wavo vachiwana rubatsiro rwakanaka ruri maererano nekurwara kwepfungwa kana matambudziko anosanganikwa nawo mupfungwa, vanokwanisa kuzokura vakasimba vasingazopindi mumatambudziko mazhinji anosanganikwa nevanhu mupfungwa kana vachinge vakura. Saka basa redu rakanangana nekusimbisa vadiki mupfungwa dzavo, muutano hwavo hwepfungwa kuti vakure vari mune zvakanaka. Ndo basa randinoita zvemuno muLondon.
Saka iro basa renyu iri Dr. Guri reutano hwepfungwa, ii basa rakakosha zvakadii?
Basa reutano hwepfungwa kana kuti mental health ibasa risinganyanyonekwi kazhinji sebasa rakakosha. Asi tikanyatsotarisa chaizvo chaizvo, kushanda kwese kwatinoita, kurarama kwese kwatinoita, kunobva mukuwa neutano wakanaka mupfungwa. Munhu kana asina utano wakanaka mupfungwa, haagoni kugara zvakanaka nevamwe, haagoni kushanda zvakanaka nevamwe, haagoni kubudirira muzvinangwa zvake iye zvaanenge akazvirongera kuti aite muupenyu. Saka utano hwepfungwa ibasa rakakosha chaizvo ringadai richitsigirwa nemunhu wese.
Tiri kunzwawo kuti chirwere chiri kweye zvino cheCOVID-19 chiri kukanganisawo pfungwa dzevamwe vanenge vasangana nechirwere ichi. Muri kusanganawo here nevamwe vane dambudziko riri kukonzerwawo nechirwere cheCOVID-19?
Hongu, ndiri kusangana nevanhu vane utano hwavo hwepfungwa hwakakanganiswa nechirwere cheCOVID, uyezve ndiri kuona ongororo dzakawanda kana kuti research iri kuitwa nevanhu vakasiyana siyana iri kutitaurira zvechokwadi kuti chirwere cheCOVID chiri kukanganisa pfungwa dzevanhu. Tingati icho sechirwere chinobata bata nhengo dzemuviri, chinotobata bata upfungwa mumusoro memunhu senhengo yemuviri. Vanhu vanenge vakapora chirwere cheCOVID chiyachi vari kuzoonekwa kuti mashandiro anenge akuita pfungwa dzavo mushure mekunge vapora chirwere anenge achiri kuda basa rakawanda, anenge achida rutsigiro rwakawanda. Saka tingati nenzira iyoyo COVID iri kuafekta urwere hwepfungwa kuvanhu, iye nzira iri physical, tozotiwo nzira iri social. Iye chirwere cheCOVID chiri kuafekta kurwara kwepfungwa kwevanhu, kana kuti utano hwepfungwa hwevanhu, nenzira yekuti utano hwakanaka hwepfungwa hunobva mukufambidzana, kudyidzana, kupindirana mudzimba, kugarisana zvakanaka nevamwe. Munhu akamanikidzwa kana kumbunyikidzwa kana kutadziswa kufambidzana nevamwe, munhu iyeye utano hwepfungwa dzake hunokwanisa kutanga kuderera. Sekuti munhu anenge ari mujeri kana kuti munhu anoiswa mune inonzi solitary confinement, iyeye anogona kutanga kutambudzika zvikuru mupfungwa pamusana pekuti haasi kukwanisa kuonana nevamwe. Saka mararamiro atiri kuita munguva yeCOVID akafanana neusungwa, mararamiro ekuti haugoni kushanyira muwakidzani, haugoni kushanyira hama dzako, hausi kuenda kubasa kunosangana nehama neshamwari, haugoni kuenda kunzvimbo dzokufara kana dzekudyira dzakadai semarestaurants kana mapubs, hausi kukwanisa kuenda kumachechi kunonamata muchiti nevamwe, kana kumitambo kunoona bhora kana kutamba bhora muchiti nevamwe. Saka marestrictions ese aya kana kuti kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu pamusana pekuti tiedze kuchengetedza utano hwedu nguva yeCOVID kuri kuita kuti tirasikirwe nekufambidzana nekuyanana nevamwe, kunoita kuti tive neutano hwakanaka.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa, Dr. William Gure vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Mashoko anotevera anobudisa pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neChina. Kwemakore akawanda, hurumende yeAmerica yanga ichikumbira China mune zvakanaka kuti imire mabasa eutsotsi kumbunyikidza uye kusora muAmerica. Asi kwemakore ose aya, China yanga ichiramba kuteerera. Nenyaya yeunhini uhu, America yakazomanikidzwa kuvhara muzinda weChina kuHouston, Texas, mushure mekunge China yaedza kutora zvisiri pamutemo unyanzvi hwezvekugadzira mishonga uye kuda kupa chioko muhomwe kune vamwe vashandi vepane imwe kambani inogadzira mishonga kuti vape China magwaro akakosha ekugadzira mishonga. China iri kuedzawo kutyisidzira zvizvarwa zvenyika iyi zviri muAmerica zvinopikisa kuti zvidzokere kumusha. Zvakaitwa neChina kuHouston zvakapfuurukidza zvakanyanya zvakasiya hurumende yeAmerica isina chimwe chekuita kunze kwekuvhara muzinda uyu. Iri rimwe danho rakaomarara ratorwa neAmerica kudzivisa China kuramba ichipinda nemwenje mudziva. Kwemakore vamiriri veChina vanga vachibatwa zvakanaka neAmerica, asi ivo vachibata vamiriri veAmerica munyika yavo neseri kweruoko. Asi hamusi muAmerica chete umo vamiriri veChina vanozvidza nyika inovaremekedza. Kubiwa kwemagwaro enjere neumizha neChina rave dambudziko rakakomba pasi rose. Mazuva mashoma adarika, matare muAmerica akawana zvimwe zvizvarwa zvekuChina zviviri, Vali Xiaho na Va Dong Jiaji, zviine mhosva yekusora makambani emuAmerica nekuba zvakakosha pamakombiyuta. Vaviri ava vakanga vapedza makore 10 vachisora nekuba magwaro akakosha ane umizha hwepamusorosoro hwemaindustry kunyika dzinosanganisira America, Australia, Belgium, Germany, Japan, Lithuania, Netherlands, Spain, South Korea,
Sweden neUnited Kingdom. Zvose izvi zvinoratidza kuti China inodya zvevapfupi nekureba mukuda kwayo kuti ive nyika ine upfumi hwakasimba pasi rose. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tirikutarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kuzika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 12 ngowakazi 2020 nguPlaxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
amanyuzi ngomaningi awana mali eyokuthi bebethenga ama face mask, ama hand sanitizer, benika intatheli zindaba. Okutsho ukuthi intatheli zindaba zesengozi yokuthola leli gcikwane eli COVID-19.
Sebezinkulungwane phose ezinhlanu, 4818 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ngesikhathi umsakazo weZBC ubika ukubana kule ntathele izindaba ezingamashumi amathathu ezezitholakale zikule gciwane le-COVID-19. Intathele izindaba uHopo Chimono ukhangelelwe ukupha ubufakazi besimo samajele kusasa edale likamanti eHarare, kodwa kungavunyelwa intathele izindaba. Imuli yakochuma edabuka eBhinga isicele umphakathi lenhlanganiso ezizimeleyo ukubana ziphathise ngemali yokuthwala izidumbu ezine zamalunga emuli le abhubhe isikhathi sinye eGoli.
Abafi bethu, ukuze lanamhlanje bebe leviki bengakahanjiswa ekhaya, kushota yona imali yakhona, kodwa abantu basathaya singazi kumbe izokwana nini behambe ekhaya endaweni zabo zokuphumela ezokusinda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane phose ezinhlanu, 4818 asebefinyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gciwane sebezidlula inkulungwane lengxenye, 1544. Labulala abedlula ikhulu, 104. Emazweni awezikazi le-Afrika asebetholakale bele gciwane leli sebezidlula isigidi, 1,064,546. Labulala inkulungwane phose ezingamashumi amabili lane, 23,839. Kuvika abenhlanganiso ye-African Union kuthi abekolejini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amashumi amabili, 20.3 million abasebefunyane bele COVID-19, yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu ayisikhombisa, 743,599. Umsakazo weZBC wona ubika ubana kule ntathele izindaba ezingamashumi amathathu ezezitholakale ezile gciwane le-COVID-19. Lokhu sokwenze intathele izindaba elizweni lonke jikelele ziveze ukukhathazeka ngokungavikeleki emkhuhlaneni lo lapho zisebenza. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-COVID-19 isipha manje indlela abantu abasebenza ngayo okugoqela le ntathele izindaba zeZimbabwe. Inhlanganiso ezimela intathele izindaba zithi abaqhathi kumele baqinise indlela zokuvikela ukuze kukhanye ukuba bayaqakathekisa ukulondoloza impilo zezisebenzi. Umnu Umnumzana Nigel Nyamtumbu oyinhlanganiso yeMedia Alliance of Zimbabwe MAZ uthi kumele abaqhatha intatheli zindaba bazithengele impahla yokuzivikela.
Zimbabwean media organizations have to
inhlanganiso ezichatha intatheli zindaba kumele zibone ukuba omno zindaba bazikelekile. Kumele zibone ukuba intatheli zindaba zinezimbatho ezivunyelwayo kumele bazigqoke ukuvikela kulomkhuhlane.
Frontliner.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Admire Masuku, umbalisi kwezifundo zentatheli zindaba ekolishini eleHarare Polytechnic.
Ngathi nje masibheka inhlelo ezenziwayo lapha emhlabeni eZimbabwe ezokubana abantu abasebenzela endaweni ezile COVID bevikeleke, uyathola ukuthi kukhulunywa kakhulu ngamanesi, kukhulunywa kakhulu ngamapolisa lamasosha, but esikhathini esiningi uyabona ukuthi abantu kabakhulumi ngentatheli, but lazo ziyasebenza isikhathi sonke and zimele zikuthi zisebenze kuzama uzulu weZimbabwe akwazi ukuthi yikuyini okwenzakalayo emhlabeni. But uyathola ukuthi kabatholi usekelo abamele beluthole kusuka lapho abasebenzela khona, esingathi yiwo ama newsroom akhona noma kulawo amaqembu athi amelela ama journalist.
Isikhulumeli senhlanganiso Young Journalists Association yoja umnumzana Leopold Munende uthe njengenhlanganiso basebenza gadalala ukubona ukuba intatheli zindaba ziyathola indlela zokuziviyela.
Engikubonayo ukuthi ama newsroom amaningi awana mali yokuthi bebethenga ama face mask, ama hand sanitizer benika intatheli zindaba, okutsho ukuthi intatheli zindaba zesengozini yokuthola leli gcikwane ele COVID-19. Kodwa ngithi bayazama ngoba singakhayela ama newsroom amaningi, amaphepha amaningi asesithi intatheli zindaba zisebenze zisendlini. Osekusele ukuthi uhulumende yena ayehlise ama events ayebefuna khona intatheli zindaba.
Kodwa enye intatheli zindaba ezimeleyo ukudana igerede uthi udubo ukuthi abaqhathi kabana mali ukubhadala ukuba intatheli zindaba zihlolwe.
Ama media samaningi lapha eZimbabwe ngiyabonana alo dubo olukhulu kakhulu ekuvikeleni izisebenzi zawo kumbe singathi intatheli zindaba. Singananzelela ukuthi ba teste into edurayo kakhulu. Njalo ukuthi sikhangele ama media house la ukuthi engenelisa yini ukuthi abe le mali yokuthi afake eceleni ukuthi atestise ama journalists awo. Lokhu mbonani kuyinkinga enkulu kakhulu ngenxa yokuthi singananzelela isimo ama media house la akiso sibi kakhulu.
Umuntu wakuqala obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe intatheli zindaba uZororo Magamba kule nkuthazo yokuba intatheli zindaba zivikeleke. Unobhala kugatsha lokwethula kwezembiko umnumzana Nick Mangwana ngeviki edluleyo wethule umbiko othi uhulumende usaza kupha intatheli zindaba imibiko esebenzisa indlela zakulezi nsuku ukuze zingabuthani ndawonye ziminyezelene zingalandeli iziqondo zo-social distancing ukuvimba ukuthelelana lula leli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Intatheli zindaba uHopo Yochimono ukhangelele ukupha ubufakazi besimo samajele kusasa edale likamantshi eHarare, kodwa kungavunyelwa intatheli zindaba labanye abantu. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umantshi uWhisper Mabaudi ucele ukuthi uChinono aphe ubufakazi ngesimo semajele kungela ntatheli zindaba lozulu edale, esithi amazwi azakhulunywa ngoChinono alakho ukuphambanisa ezomvikela zelizwe amajele lezisebenzi zemajele lezibotshwa. Isicelo sikahulumende lesi siza ngemva kokuba uHopewell eze emthethwa ndaba legqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa, yena othi emajele kakulandelwa iziqondiso zokuvikela iCOVID-19 ezabekwa nguhulumende leWorld Health Organization. Esethula lesi sicelo, unkosikazi Mthethwa uthe isisekelo sombuso welizwe sipha uChinono imvumo yokuba athonisiswe ukusegcekeni, esipha ubufakazi bakhe kungela muntu omele avimbe ukuhlonishwa amalungelo lawa. Uphinde wathi indlela izinto ezimi ngayo emajele kumele zaziwe ngumuntu wonke ukuze uhulumende alungisise okuhluphayo ukuze abasebenza emajele lezibotshwa bengavi engozini yokuthelelwa ligcikwane le-COVID-19.
Esependula, umanji ngoni nduna, uthe isisekelo sombuso, yebo sipha uChinono amalungelo, kodwa alakho ukuphikiswa nxa ephambanisa ezomvikela welizwe. UChinono ubuye edale ebotshwe ngezankosi ezandleni lasenyaweni. Kusenjalo, igqwetha elimela umkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume, umnumzana Moses Nkomo, uveze ukungajabuliswa yisinqumo sokuthi udaba lwakhe lungathoniswa namhlanje ngoba kungela manje obengahlulela. UChinono lo Ngarivume betheswa icala lokutshotshozela uZulu ukuthi atshengisele okulodlakela mhlaka 31 Ntulikazi besebenzisa inkundla zokuxhumana zebulenjini ezigoqela iTwitter bezibiza ngokuthi iJuly 31st Movement. Kolunye udaba, abalwela amalungelo oluntu ababotshwa besetheswa icala lokwenza umhlangano elizweni leMaldives ngenhloso yokugenqula uhulumende bakhitshwe ekubeni yizibotshwa ngemva kokuba uhulumende edlulisele phambili udaba lwabo. Laba ngabathi uFrank Mphahlo, umnumzana George Makhoni, unkosikazi Sithabile Dewa, unkosikazi Rita Nyamphinga, unkosikazi Gamtshirai Mukura, unkosazana Farai Kumbondzwada, lomnumzana Thathenda Mombearara. Ngimele iStudio 7, ngingubathabile Masuku.
Unkosazana Lindiwe Zulu, umgcini sihlalo wohlangothi olubona ngokudlelana kwebandla le African National Congress ANC lakwele South Africa lamanye amazwe omhlaba uthi izwekazi le Africa kumele lilungise okuhluphayo eZimbabwe. Unkosazana Zulu uthi iANC iyakwazi ukubana kulokuhluphayo kwezombusazwe weZimbabwe, ngakho ke kumele iAfrika yonke jikelele incedise ukuletha ukuthula kulelo lizwe. Okulabaphikisayo abathi okwamanje bathwaliswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obopha abantu mahlayana, uphinde wathi ulethemba lokuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zizaphatha ngemfanelo udaba lweZimbabwe. Okulabanye abathi kuyamangalisa ukuthi unkosikazi Baleka Mbete lomnumzana Sydney Mafumadi bafike kwele Zimbabwe bakhulumisana loMnangagwa kuphela bahle baphindela kwele South Africa. Unkosazana Zulu utshele ugi Dube we Studio 7 ukubana okoniwa ngomlomo kulungiswa ngawo futhi.
President Cyril Ramaphosa uthumele abantu abadala ukuthi baye eZimbabwe bayohlangana nabantu abadala, enesethemba ukuthi sihlangane kwabo nokukhuluma kwabo kuzosiyisa la sifuna ukuya khona. Ukuthi kuthathe isikhathi esingakanani akuyona into esiyikhulumayo right now. Into esiyikhulumayo right now ukuthi njengabantu abangama-neighbor kumqoka ukuthi sihlale sikhulumisana, sibonisane, silungisane ukuthi okay, ngoba ama-neighbor futhi sine-impact kuyo yonke i-region yethu, yini into esingayenza ukuze silungise la sibona khona ukuthi akuhambi kahle. Niyabonga.
Kodwa kuyalungiseka yini Mazulu?
Ayikho into edlula ukuthi sithathe isikhathi esingakanani ngenye indaba leyo, kodwa ayikho into edlula ukuthi abantu bavume ukuthi bazokhulumisana. Njengoba sengisho nje, uPresident Cyril Ramaphosa on the government side uthumele i-delegation yakhe, izobuya i-delegation yakhe in brief athathe from there ukuthi wenze njani. Ngeke sithi sabantu bala e-Africa sibe sitelwa abanye abantu ngaphandle ukuthi akuzilunga or kuzolunga. Kudecida thina ukuthi zizofuneka zilunge ngoba we are African, siyazwana, siyazana, sinekithi sihlangene nje. Yithi lezo silungisela ukuthi sikwazi ukukhulumisana. Okumqoka ukuthi siyakhulumisana. Thina siwu-African National Congress neZANU-PF njobe lokuthi sikhubeka sikhulumisana kuze kulunge la sibona khona ukuthi akulungi.
Unkosazana Lindiwe Zulu, ngomgcini sihlalo wohlangothi olubona ngezobudlelwano lamanye amazwe ebandleni le-ANC lakwele South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulelwa ebulenjini bokuxhumana ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele. Imuli yakwaChuma edabuka eBhinga isicele umphakathi lenhlanganiso ezizimeleyo ukubana ziphathise ngemali yokuthwala izidumbu ezine zamalunga emuli inye hapo pesikhathi sinye eGoli ngemva kokunatha utshwala obucatshangelwa ukubana bubeletshefu. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Omuyi umnumzana Sumuka Ingwenya ukhumbulani Chuma utakonowa Chuma noJelas Muleya Ncube abadabuka emandimoni phansi kwenduna uSinamagonde eBinga babu bengemba wunata utuala ababu tenge ulabo ababu tenge sangu ngeko M20 ngemba kukubakulumende evalo kutenge sogobo. Utatu wabo wabu mufi unkosazana Monica Ngwenya utabafu wabo bafe isishugu.
Uyo budu wako lanzisa kesi nani je nyabona wakala ngokosa isi safone li ambulance ya ngashishugu ya kati Tati na sisi, 30 meter taxi. So ngesikati 30 meter taxi, viru kutia. Sebe mtu viru ngasira plan. Samtata za mwa mse spesi la vire sa, wafiga vire se peri spesi.
Umfu wa babo mui mnumza na tabani chuma, utusizo walitinga kakulu katese imali ukutwala izidungu za babo mui zisia ekaya.
Kutulobo chwala babu laani pagati, lati sija sikwazi. Sise kutubeke nukunye kunzi magavi, ngane lockdowna, sina mali, hasina ani, za mungu bamba, yonki ndi sanitisi ngaba mbegai. Nukuti sakalisa la ngapi, sisea ngapi, asikwazi. Nesu kutuwa laga kulu, nukuti, mwa nga ukulu mende, noma imupe, noma kulipilisi. Asine tise kutinini, sikwazi kwa mbisa abafuetu, ekaya, bebe kwa alapesa resu wabona kuna.
Omunye la yonfo wabu, wabumuye mnumza na love mon lovu. Utisa kule vigi yonke mekoka usizo kodwa loku usilela.
So ngatini kukumbira kapati loko kuti wakonzia kukwasizia nangani wakwasizia. Wakwasizia vya siviri ngoba ye ngankubi. Wana ngati mvimbo utiliwe ndasika hata amansi kukuswa nizia kuti nizuo zika samizi ya nukonzia utisika zika onene kumusa. Tikumbira kapati loko wakonzia batikwasizia kuti nizuo zika samizi ya kumusa.
Omunye njalo utate wabo wabomuyi unkosazana Tekshua Ndlovu uti ngokwemithetho ye coronavirus imota ethwala isidumbu kayisavunyelwa ukuthwala abantu. Lokhu ke kutsho ukuthi badinga njalo uncedo lwezinye imota ezathwala amakhosikazi abomufi lamalunga emuli.
Abafi bethu ukuze lanamhlanje bebe leviki bengakahanjiswa ekhaya kushota yona imali yakhona kodwa abantu basachaya singazikumbe izokwana nini sisadinga lathu uncedo lokuthi ngabe ukhona ongasifakela imali yokuthi abafi bethu behambe ekhaya endaweni zabo zokuphumela ezokugcina.
Unkosazana Ndlovu uthi bebezithupha emolini yabo abanathe lobutshwala kodwa ababili babo baphumile esibhedlela. Isizalo seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi lo ngumthwalo obheke isizwe sonke sikamthokazi.
Kutaza nje uzulu umthwakazi wonke jikelele ukuthi ungenele ungathi uyancedisa emdenini yakwaChuma abafowethu behambe ekhaya beyolala kubuhlungu kakhulu ingathi umthwakazi wonke ungabambani ube nyamanye siyazi ukuthi amaphutha khona ayenzekileyo but singazisa kunaka lokhu ziphathise kakhulu abafowethu behambe beyolala ekhaya ngokunzinza.
Kusenjalo isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhonazi usekutaze uzulu eZimbabwe kwele South Africa ukuthi aqwaye ukuthenga ukudla okwenziwe ngokungekho emthethweni ngalesi sikhathi sobunzima be-COVID-19.
Siyakhuthaza kakhulu kuzizalwane zakithi ukuthi zigweme ukuhamba ziyothenga utshwala lapho ezibuthenga khona ngudlu. Sicela abantu balandele imithetho nemiyalo ye-lockdown evimba ukuthengiswa kotshwala. Sithi ebantwini bakithi basopani ngoba lobutshwala kusuka kungaziwa ukuthi sobuhlanganiswe nani buhluzwe kanjani. Okubalekileyo manje ukuthi ke sikuncediswane izizalwane zakithi zithole ukubuyiselwa emakhaya.
Izidumbu zabomuyi kukhangelelwe ukuthi zithwalelwe ekhaya ngolwesihlanu sezisiyangcwatshwa eBinga. Ele South Africa lavala ukuthengiswa kwenhlobo yonke yotshwala ngoba lisithi utshwala lwengeza inani labantu abangena esibhedlela okuyinto ethatha imibheda okufuze ilale labo abalegciwane le-coronavirus. Mnesulo 7 Johannesburg le South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Kulayistok lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ngomonakalo osudalwe yi-COVID-19 elizweni lakwamanye amazwe. Yesizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Onna
uMnumzana Joe Biden ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika emele ibandla lamaDemocrats ukhangelelwe ukukhuluma edolobheni leWilmington eDelaware. Nonkosikazi Kamala Harris amkhethe izolo ukuthi abe ngumsekeli wakhe irunning mate kulolu khetho. Nonkosikazi Harris ngowesifazana owakuqala onsundu njalo elindiya iBlack South Asian American ukukhethwa ukuncintisa esikhundleni esifana lalesi. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zifolile ezitaladini zeBamako eMali zisithi umongameli Ibrahim Boubacar Keita walelo lizwe achiye umbuso lanxa umhlaba jikelele usungenele ukuxazulula lolu daba.
Kube lokuphoselana aqatha edalela eParliamente lawe leBotswana ngumvulo. Ezikodaba leZimbabwe lapho abamabandla aphikisayo besole ibandla elibusayo leBotswana Democratic Party PTB ngokuthula eliwenzayo lingakhulumi phezu kwezehlakalo zeZimbabwe zokwephulwa kwamalungelo abantu. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngogceleyo eseHaberon kweleBotswana.
Umkhokheli wamabandla aphikisayo edale leParliamente yakwele Botswana uMnumzana Dumelang Salishando uvuse uthuli ngomvulo ngemva kokuchothoza ibandla elibusayo leBotswana Democratic Party iBDP ngokuthula phezu kodaba lweZimbabwe. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa etheswa umlando wokuhluluza abantu mahlana kanye lokwehluleka ukuhlonipha ilungelo loluntu. USalishando usole iBDP esithi yayangisa ngokwehluleka ukukhipha ilizwi phezu kwesimo seZimbabwe.
We are appalled by the silence of our own government, which has decided to bury its heads in the provincial.
Sicunulwe ukuthula kwahulumende wethu ogqibele ikhanda lakhe echebechebeni ngokungakhulumi lutho. Uhulumende weBotswana laye ulesandla kokwenzakalayo.
Umphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe unkosikazi Unity Dau utshele uSalishando ukuthi kulendlela indaba yesifana lalezi eziphathwa ngayo, kodwa uSalishando kazange akuvume esithi ibandla le-African National Congress ANC kwele-South Africa selakhipha mgceke ilizwi phezu kwalolu daba. Umsekeli kamphathi ntambo kweleBotswana uMzana Slamba Tshokwane uthi uhulumende wakhe angeke aphonge ukuchothoza enye ibandla elibusayo ikakhulu lililunga lomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa oweSADC.
Apehare achusa are ridi tsala le Zimbabwe tota na rata go riska ranna le botsala le mahatsamang
nxa se tshisa umlando esithi singabangani le Zimbabwe go bengafuni yini u ba sibe ngabangani lamanyamazwe phela kusasa i Zimbabwe kusasa i South Africa ngakho ngiyabuza ukuthi ebengafuni sibe labangani yini ikakhulu lamazwe awe SADC
I special am SADC.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe kweleBotswana ezifana loMzana Isaiah Spanda zithi kuhle ukuthi udaba lwekhaya lukhulunywe emazweni angomakhelwane.
Ya, lokhu sokutshengiseleyo sobala ukuthi lolu asilodaba oluncinyane. Njalo sesikhangelele ukuthi amazwe angomakhelwane angenele edabeni lweZimbabwe ukuhlala phansi begoqe izandla bebukele isikhathi sakhona mbona ngani sesedlule.
Wayengumongameli wakweleBotswana uMzana Ian Khama Seretsekhama nguye waphumela egcekeni esola umbuso kamongameli Mnangagwa njalo esithi uyazisola ngokuyangenela ukugcotshwa kwakhe ngemva kokuhluthuna kombuso uMuyi uMnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Kodwa uhulumende weBotswana umangele ukuthi akasoze angenele kwezomdeni weZimbabwe kuzasetshenziswa indlela zenhlanganiso ezinjenge-SADC, African Union lezinye njengalokho kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukuthumela iqula lakhe njengomgcinisihlalo African Union. Ngingumathini Ngwenya wendaba seStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, umncintisano womdlalo wenguqu owe-UEFA Champions League ungena esigabeni sama-quarter finals namhlanje lapho okungqilana khona iqembu le-Atalanta lele-Paris Saint-Germain. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sekusela amaqembu ayithoba nembili kumncintiswano weUEFA Champions League, njalo wonke la maqembu azadlalela imidlalo yawo edolobheni laseLisbon eliselizweni lasePortugal kusukela namhla ntambama, lapho iqembu leAtalanta elase-Italy elizadibana khona lile Paris Saint-Germain elaseFrance enkundleni Estadio da Luz. Le nkundla ndawonye le Estadio Jose Alvalade yizo okuzadlalelwa kuzo, kusithi e-Estadio da Luz yiyo okuzadlalelwa kuyo umdlalo wokugcina lapho okuzagcotshwa khona intshantshu. Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshimkokwerira uthi akwaziwa okuzawela khona indulo xa kuxaku ngemva kwemidlalo ye-quarter final ngoba kuxekwe intshantshu zomdlalo wenguqu.
Ama-quarter finals e-UEFA Champions League lo nyaka kukhanya kunzima sibili, singakhayela iqembu le-Atlanta idlala le-Paris Saint-Germain. Kuzawuba lo munzima kodwa i-Paris Saint-Germain ngizikhayela abadlali abalayo ingaphumelela, kanti RB Leipzig izadlala leqembu le-Atletico Madrid. Iqembu le-Atletico Madrid sikhumbule ukuthi yilo phela elakhipha intshantshu i-Liverpool. I-Barcelona ikhayela le-Bayern Munich ngumdlalo omkhulu sibili, okuthi hayi lapha akwaziwa ukuyawela ngaphi ngoba kunzima sibili kwezo zonke ezimbili. Kukanti i-Manchester City izadlala leqembu le-Lyon, lawo unzima. Singakhayela iqembu le-Manchester City likhiphe iqembu elikhulu e-Real Madrid, kanti ele-Lyon lalo lenelisawukhipha i-Juventus. So kukhanya kuzaba nzima kuma-quarter finals, akwaziwa ukuthi ungawela ngaphi, akukho lula lo nyaka.
Imidlalo yesigaba se-quarter final iqala namhla isiyaphela mhlazilitshumi lanhlanu, futhi e-semifinal izadlalwa mhlazilitshumi lathoba munembili lamhlazilitshumi lathoba munemunye. Umdlalo we-final wona uzadlalwa mhlazingamatshumi amabili lantathu kuyonale inyanga kaNcwabakazi. I-final yalo nyaka yomncintiswano we-UEFA Champions League bekumele idlalelwe edolobheni le-Istanbul eliselizweni laseturkey, kodwa lelo lungelo laseliphiwa idolobho le-Lisbon ngoba lilenkundla ezimbili ezenelisa ukugcina amaqembu ayithoba munembili. I-final yomncintiswano ozalandela yiyo esizadlalelwa edolobheni lase-Istanbul ngomnyaka ozayo. Okolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, imidlalo ye-Absa Premier Soccer League iqhubekela phambili namhla ntambama, lapho iqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ele-Kaizer Chiefs elizancikilana lele Bidvest Wits nase-Orlando Stadium. Ebese kule nyanga ezine limidlalo yeligi yamiswa khona lekwele South Africa ngemva kokuqhamuka lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Phansi kohlelo lokumelana lezisebenzi yabalwa becatsha olwe Terrorist Financing Targeting Center TFTC, uhulumende weMelika esebenzelana labangani bakhe bamazwe aweGulf wenelise ukuqinisa impi yokulwisana labenhlanganiso zabalwa becatsha ama-terrorist organizations emhlubuleni owe-Middle East lasemhlabeni jikelele. Amazwe abamisana leMelika kulolu hlelo abalisa ele-Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar kanye le-United Arab Emirates. Kulolu hlelo amazwe la ayisikhombisa ayabelana ulwazi oluqakathekileyo olunganceda ukulondoloza ezomvikela. Lokhu lwasungulwayo lolu hlelo lwe-TFTC ngomnyaka ka-2017, amazwe la asisebenze ndawonye kumahlandla amahlanu belwisana labalwa becatsha ama-terrorists angamachumi ayisithupha 60 lenhlanganiso lamaqembu abo emazweni achiyeneyo emhlabeni jikelele, agoqela abamaqembu anjengabo-ISIS, Al-Qaeda, Lebanese Hezbollah kanye lama-Taliban. Kusikhatshana esisanda ukwedlula, abe-TFTC bethule umbiko wezijeziso eziqondiswe ebantwini abayisithupha abasebenzelana lamalwecwatshwa aweqembu le-ISIS emizameni yokuvimba leli qembu ukufinyelela izimali zokuqhubekisa impi yabo emhlabeni jikelele. Izijeziso lezi ziqondiswe kumankampani akumsebenzi wemali amathathu akwele Syria athi Al-Haram Exchange, Tawassul Company, Al-Khaliti Exchange kanye lokusetshenziswa ukuhambisa izimali ze-ISIS emhlabeni jikelele u-Abdul Rahman al-Hussein al-Ahmad al-Rawi kanye lomqondisi wenhlanganiso e-Nijat Social Welfare Organization yakwele Afghanistan u-Sayyid Habib Ahmad Khan. Amankampani lawa lalaba bantu abaphansi kwezijeziso lezi nxa impahla yabo loba izimali zabo zingatholakala bahle bavinjwe ukufinyelela. Amabhanga bengathola lolu lwazi baxwayisa ukuba bazise iwofisi ye-Office of Foreign Assets Control, OFAC. Isiqondiso ze-OFAC zalisa ukwenza ibhizimusi phakathi kweMelika lalaba bantu ukuhlawula loba ukwamukela imali phakathi kwelizwe kumbe emazweni lapho elemelika Afrika elingafinyelela ukuvimba lelo bhizimusi ihlithathwe impahla lenotho yonke yalowo muntu. Iofisi le ivimba izizalwane zeMelika ukuthi zibe lobudlelwano labantu abaphansi kwezijeziso. Unobhala obona ngezemali kuhulumende weMelika, uTreasury Secretary Stephen Mnuchin, uchasise kabanzi ngabakwenzayo phansi kohlelo lweTFTC oselwenelise ukuphazamisa imisebenzi yama-terrorists emhlabeni jikelele. Uphinde wathi uhlelo lolu soluqinise ubudlelwano obukhona phakathi kweMelika lamazwe aphansi kwalolu hlelo. Unobhala wezobudlelwano beMelika lamazwe omhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo, yena uthi uhlelo lweTerrorist Financing Targeting Center lukhona ukuxwayisa ama-terrorists labasekelayo ukuthi bachiyane lalo mkhuba ngoba bezabanjwa bejeziswe. Lawo ngamazwi kahulumende weMelika, liwabalelwa yimi uMichael weStudio 7.
Lolo-ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Singeke ehlukani zihlobo. Wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intatheli zindaba uHopo Chingono ukhangele lokupha ubufakazi besimo samajele kusasa edale likamantshi eHarare, kodwa kungavunyelwa intatheli zindaba. Imuli yakochuma edabuka eBinga isicele umphakathi lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziphathise ngemali yokuthwala izidumbu ezine zamalungu emulili abhubhe isikhathi sinye eGoli. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Umphrasetis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.